sedzinemira dzasosino Zimbabwe tanzwa kuti mutengo wechingwa wawedzerwa but hatina kuona hadi kwawedzerwa asi chatingataura ndechekuti mutengo wechingwa kunyange zvao kana kuri kunzi wawedzerwa simataura zviri kuitwa hazvinei inyaya yeflower nekuda kuti flower kumamillers isusi mamillers tisu tinogayawo tichipa mamillers flower tiri kuvatengesera mutengo wedu weflower wagara kune costing kataunobvira wachinja kubva kumwedzi mina ngamushani yadarika
gorosi rekugaya chingwa ririmo here rakakwana munyika
chingwa chinosanganiswa negorosi yatinorima muno munyika kwete rimwe ratinotora kunze kwenyika zvagara zvichiitika kubva kare saka gorosi ratinorima muno munyika ririmo rakawanda rakarimwa kubva kumita kuti mita kopisizin yadarika rakawandisa asi gorosi rekunze ndoriri kuti shovekei tine gorosi rinodarika 25,000 matani anodarika 25,000 ari kubveira akauya mudisemba ari kuda mari yekunze sezvamunoziva muforeign currency ndoyatinisa kutinge tinobva gorosi iroro ndoda kuti ibatanidze nenyaya yechingwa kukwira kwacho kwachoita kana kuti inenyaya yekuwanikwa kweflower yacho semataura anaita flower kuwanikwa kwairi kuita kune vanogadzira chingwa zvatiderere zvishoma nekuda kwekuti gorosi iroro harisati rakwanisa kunge rauya nekuti mari iri kudiwa harisati yakwanisa kunge yapuwa kune vanogara kati isu mamillers kuti kwanise kuenda kubhera kunotora gorosi iroro asi izvozvo hazviiti kuti chingwa chikwire kune vanogadzira chingwa
gorosi ririko iri rinoda mari kuti ripinde munyika
takatenga 30,000 metric tons dzegorosi kubva miriko makungwa ikoko zvaida 12.2 million dollars iri mari yekunze maunited states dollars asi bhanga rakaguru renyika rakakwanisa kuitisa mari inosvika iyo 2.5 million dollars chete pazvino apane imwe outstanding ingangosvika kuma 9.something million inodiwa kuti tikwanise kuunza gorosi rekubheira iroro.